Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 17/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri webudiriro mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaKosta Machingauta vasungwa nemapurisa anhasi. Magweta emudunhu reSadiki oshora Zimbabwe nekwaanoti kumbunyikidza vanopikisa. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Vaelias Mudzuri votarisana nekudzingwa mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta vasungwa nhasi vakapomerwa mhosva yekuita musangano pakupera kwesvondo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Izvi zvinotevera kusungwa kumusha wevazhinji webudiriro muHarare kwemiriri wemukobha mudare reparamende vaMosi Chibaya nevamwe vavo 24 nemugovera avo vanga vari mudare redzimhosva zvakare nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
VaMachingauta vasungwa nhasi mangwanani pavanozvipira kumapurisa epaHarare Central Police Station, Law and Order, mushure mekutaurwa kwakaitwa mudare redzimhosva nemupurisa ari kuferefeta zvakaitika kubudiriro musi wemugovera vaGeorge Garauzive kuti vaMachingauta vainge vachitsvagwawo nemapurisa. Gweta ravaMachingauta vaDarlington Marange avo vaperekedza vaMachingauta kumapurisa vati vaMachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa vachibaya nedzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa nemugovera idzi. Vamarange vati vaMachingauta vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Saka pakusvika tichinonzwa nezvinyaya yavo vabanzi mune mhosva yakafanana neyakaparwa nevachibaya nevamwewo vakasungwa avo pavakaita meeting kubudiriro nuwaizvi matongerwo enyika. VaMachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neiyo kunzi vakanoparticipata paungano yejekerere nechinangwa zvekuda kukonzeresa mhirizhonga, asi iyo mhosva vari kuiramba. Saka tinotarisira kuti vanoenda kudare redzimhosva mangwana kuti tinokumbira kukoti kuti vatongo vachibva kunze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kusungwa kwavaMachingauta vachiti zvava kuita sekunge bato ravo riri kushanda zvisiri pamutemo.
Ibato rinori kumwezwa nemutemo, ibato rinozikanwa, rinofanira kukondisa maelection. Kana kusingafanirwi kuitwa competition, hakufanirwi kushedzerwa maelection. Ndo zvatinotarisira. Ndo saka tiri vanhu vaMachingauta vasungwa, organizer vedu, machampions edu ese ari mukati kutarisira kuti vanofanira kupiwa bail, nekuti vanhu vese vanopinda vari entitled to bail unless vaprova kuti pane mhosva yavo.
Magweta anyunyuta mudare kuti vasungwa ava vaunzwa kudare vakapfekedzwa hembe dzekujeri ivo vasati vaiswa paremand. Magweta atiwo haasi kufara kuti hembe dzanga dzakapfekedzwa vasungwa dzanga dzakabvaruka bvaruka zvokuti vamwe vavo vanga vachiita sevasina kupfeka. Asi vachuchisi venyaya iyi vati vachaferefeta nhona idzi mudare vachibaya nevamwe vavo vatadza kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekunge gweta resangano rinomirira kodzero dzevana reJustice for Children amai Pamela Musimwa vasvitsa chikumbiro kudare chekuti umwe mwana ari paswe makore 10 nemasere uyo akasungwa pamwe chete nenhengo dze Triple C idzi asatongwe pajekerere amai Musimwa vati kuita izvi kunotyora kodzero dzemwana uyu
so taita application yekuti gallery tiwe yezuro nyaya yakatotongwa munhu wesari but nasi patashika tabvatati gallery ngari iriyo so application iyoyo ndiyo yazopedzisa yaita kuti nyaya ipostpone kuenda mangwana because vamwe vese 24 vane kodzero yekuti vatongwe vanhu vese varimo nekuti vanhu vakuru but ko vana vadiki zvinovapa trauma zvinovapa kuti even mazita avo asvibise kana vakatongwa makazara vanhu nekuti hatizivi vari kutora mapicture hatizivi vari kutora umbo
mutongi wedare amai yeukaidzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana nhengo dzeTriple C idzi dziri kuramba mhosva yadziri kupomerwa dzichiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act hadzisungirwi kutsvaga mvumo kana dziita musangano usiri weveruzhinji sezvadzinoti dzaiita panguva yadzakasungwa dziri pamba pavamachingauta zvichakadaro magweta eSADC Lawyers Association ashora zvikuru mapurisa ezrp nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta renhengo dzeTriple C idzi vakudzai kadzere magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze godzero dzemagweta uye vakati kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa uye zvinoodza mwoyo sangano iri rakurudzira vesadak neafrican union kuti vapindire vaone kuti zimbabwe yaita sarudzo dzakachena mushure mekunge vakadzere vaenda kunomhanara kuharare central nezvekurohwa kwavo kubudiriro vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekutiza muusungwa nekuita musarinya zvinova zvavari kuramba hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Nengo dzedare reparamende dzinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kugadzirisa zvayakanzi gadzirise nekomiti yeparamende yakaongorora gwaro rayo rekutara miganho yematunhu ekuvhotera rePreliminary Delimitation Report pamwe nekutambirawo zvichabuda muhurukuro dziri kuitwa muparamende pamusoro pegwaro iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi mumiriri weHarare East vatendai biti vanova mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri webato reTriple C vati gwaro reAdho Committee rinofanira kugamuchirwa neZEC yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe.
We resolve, this house resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the AdWalk committee. So I move that we make that resolution.
Ngatiite chisungo chekuti ZEC ngaigadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa neAdWalk committee.
Vabiti vatiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa kwema ward achiiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana.
The third ward is kwakundo ikanda kwavari kusautuku kuchiruruko. I mean, how does it happen, Mr. Speaker? Can you picture violent disability? Wondo ikanda kutongedze kumasvingo uko. Hatina vanhu vekuhighland havana geographical communication, havana common interest nevanhu vekuchiuru pamuko. So, description yacho manje inonzi unomira pakona wozoenda pakanzizika sina zita wozoenda paimba yeredi wozondofamba. It doesn't make sense.
Izvi zvatsinirwawo nemiriri weshamba North vari nhengo yezanu PF vabramuel bushu.
So that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other.
hatifaniri kuve nemawadi nemamunicipality akasiyana anopinda muconstituency imwe.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, mumiriri weDinga North vaPrince Dube Kotsivanda veTriple C vati ZEC inofanira kupiwa mukana wokugadzirisa zvayakakanganisa, kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana ZEC ikatadza kubata nguva. VaDavid Tekeshe vemDC vanomirira Makoni Central ndevamwewo vati ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe mutsarudzo.
They say they use the preliminary report, which I think preliminary report is subject to changes, to corrections in life.
Inoti i preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo ado committee yakaita chisungo chekuti mamatunhu akaita seGutu South neUlilima East anofanira kudzorwa, izvo zvinotsigirwa nemumiri Warren Park vaShakespeare amauswa.
Yakatarisa Warren Park yakanga ine mavoters vanosvika mazvuru makumi matatu nezviviri, zvirova kuti 32,000, zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana nekambu Zuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituents idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare migani yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national centers, pamwe nekuti maconstituents ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichadziya gwaro iri dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaElias Mudzuri vanoti havasi kuzodzingwa mubato iri vachiti chavari kuda kuti ritevedzere bumbiro remutemo webato pakusarudza utungamiri. Nezuro bato iri rakaburitsa mashoko ekuti rambomisa kuva nhengo Seneta Mudzuri, munyori wezvemabhizimusi vaNorest Marara, sachigaro vemashonaland West vaGift Konjana, sachigaro vemasvingo vaJohn Nyika, sachigaro vedunhu reAmerica vaDan Moyo, munyori wedzidzo vaEdwin Dzambara uye nhengo yeNational Executive vaEdwin Kakora. Mukuzeya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvokumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wavaNgonzora vaLloyd Damba.
Mamitini zvezataita varume vamikwa basa vamwe vamitini aya aka vakanga varimo ndivengo vachinyarara vasingatauri nekuti vengo vari nonzi muminority kana kuti vengo vari vashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana kwatoti pazvii kunoplota plotin nekupulana zvinhu tuu zvakasiyana. Vango kuplota kuti kana pasina ishi tinopanda mukaka wacho tete tomwatitsvuku pasina ini haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kozo yapfungwa dzevashoma dzinofinwa kukasvikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri mumanga. Vazobuda vanoenda kunoronga kunodisira kuta Congress.
Vaida kukanganisa sei Congress yenyu?
Vaiunganidza zvema street kids kuti zviuye vakapa $2,000 ende isi tine evidence yacho. Asi havasi kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano kuti vave kuzodisrupta nekurova vanhu nekusororodza nakuru yemusangano. Izvi zvinoa zviri kunze kwebumburo remusangano kana kuti yatoti rufu.
Ko vaMudzuri vari kunzi vapara mhaka yei chaizvo apa vadamba?
VaMudzuri munhu mukuru musangano vakanudza extraordinary congress vakaapwewa navaMonzora vaita 14 votes. Vakumendwa kudaro vaMudzuri vakaramba vachiplota vachinoda kudisrupta musangano nekuti vanotiwo kana pasinaiwo havazivi. Asi ngatitarisei kumashure kuti vaMudzuri ibasa ravo rekushora mapuresi.
Munoorerei apa mungatsanangura?
Ndiwo munhu wekutanga wakatanga kunyorera vatsvangirai tsamba vamangoma vatsvanira tsamba kuti tsvangirai idha ipapo ndipinde. Vamangoma vakazotokopera vaMudzuri vashandisa vaitora bato zvichisimba vaMudzuri vakazonyara dzetambo vakati chibva ipapo ndipindi nekuti ini ndini ndakanzi ndinofanira kusara ndakabata. VaMudzuri vachipinda vakazviitazvo saka unu wao saka takuta mkwe guru uyu aninga kuta kunyarwa.
Mutawariro wa Mwanzora Valoid Damba vari parunare muharare na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vamudzuri kuti tinzwe divi ravo.
Tini takataura Mwanzora hofisi make muina komichi iye aripochi amini kuti zvakare kaizvo hazvibvumirwi kuti kuti vanhu vazoenda kucongress. Congress inopera inopfenera paprovinsi. Provinsi ndiyo inozotora vanhu vangavahwina kucongress kubva kuwat kusvika kuprovinsi. Ndo vanonominita vanhu vari pamusoro, kwete kuti vanhu vari mucouncil vanonominita vanhu vari pamusoro because vanenge vasiri eligible. Vanenge vaifanira kutobviswa nevanhu vari pasi.
Asi ivo vari kuti vamudzuri havana kusarudzwa kuti vakwikwidze muidzo sarudzo idzodzidzi pane zvigaro zvainge zvirimo, nekudaro padando saka vasiri kufara nezvakaitika.
Nai Blessing, ndakati ine handidi ndakanominitwa kuti ndiite vice president. Ndikati handikoni kunominitwa nevanhu vakaapoindwa nani navamudzura because inewo ndanga ndatoapoindwa ndamboramba kuti hazvinaka. Saka kana pane nyaya haisi yangu ndeyevanhu vemdc. Ini ndiri vemdc and kana ndichisasunda nevanhu vari kuramba kuteedza mutemo wavo handizondiwanani.
Muri kumbokwanisa here kuenda kuhofisi kwacho kubva zvaitwa kongresi iyoyi vamudzuri?
Ndipandiri pane kongresi isina vanhu. Kune vanhu vakawanda vari kuchengetwa, vamwe vachivhunikirwa vachibviswa. Kuda pane vanhu vanoda kudiwa ndizvipirisi kubva kuseneti ndo ari kuwekera kuti vati inini bviswei vaise kuseneti. Ndozindo nyaya iripo kuti bvisai mudzuri vaise mumwe munhu kuseneti.
Kuri kuti vakudzingai, pane urongwa here wekuti muende kunopikisa nyaya yacho kumatare?
Dzimwanani kana vaida kudini ndakambozvitaura vandakambodzimwana na job scala paya zvikadzita kudzinga ndikati handidzimwire vanhu vemdc. Ini ndiri mdc ndakatanga ichitanga kungotidzinga kuti ndangodzima ndaita sei. Ini tototi vanhu dei vabatana vagadzira mdc ndo yakatadzwa nevanhu vemuzimbabwe kuti dei vanhu ava vakagadzira nyika yakasiyiwa chii tikuda kutora pavo kukuzvana kwete kurwa nezano bati kutora pawa kuti tigadzire nyika. Izvatofanira kutaura kwezvekuti uyu wadzinda uyu wadzinda zvinoshanda kupi zvizvi.
Avo vanga vari vaimbenge vari mutevedzeri wemutungamiri, ndinodzokorora, avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato remdc vakadzingwa mubato iri nezuro vaelias mudzuri vachitaura naBlessing Zulu vari parunare muHarare. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana neuwandu hwevanasikana vari kutyorerwa kodzero dzavo kuzvibhorani pavanenge vachinochera mvura dzimwe nguva kwasviba. Mumwe mukuru musangano iri Muzvare Diana Kuvheya vanoti vaita musangano nehofisi yameya weguta iri kuti vazive matambudziko avari kusangana navo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rameya kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana idzi dziri kumhangarwa here kumapurisa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 naMuzvare Kuvheya nezvenyaya iyi.
Madambudziko ripo mbere kuvasikana chaino vari kubata vamwe vanoti kubatwa chibharo chaicho pazvibhorana uye pari kubhadhariswa mari ekuti vanhu vachere mvura uye zvekare nekuti panenge pari pemahara pasingabhadharwe sezvinoita zvibhorani zvepublic kana kuti zvekanzi tine bongo zodo. Gora kwapera pamberi pane mwana akatourayiwa ipapo akabaiwa nebango achirwira nyaya yeraini yekuti achere mvura. Nechinhu kapika kacherechedza muzvibhorani mune makazara mune vanhu vanozviti ndiwo makomiti epazvibhorani ndo makomiti members epazvibhorani vanopinza vanhu vavo vamwe vanopinzwa vanhu vacho zvichienderana nekuti bhee dacho ripi. Zvinova zvinhu zvakonzera kumbunikidzwa kuzvinhu kwevakadzi nekuitya zvicherekedzwa nasikana vakadzi chaiyo. Unongosvika kumhanyira kubasa uchatisa pane tiyacho yemvura vamwe vanozongozvipiye kasi varume kachena nazi zvakombere pachikandi chaicho kuchaika kwehuni.
Mungati izvi zvingagadziriswe sei?
Chekutanga senge tiri kuno kuguta rechitungudza ndechekuti hurumende sekungochema kwatiri kuita seboka rechidzese izvi dai vati vachirodhamhu redu tawanawo mvura mumatepi sezve zviri zviripo pamukadzi muvimbire remutemo rekuti tine kodzero yekuwana mvura 24 hours ichibva patepi mudzimba dzega dzega.
Zvamira zvakadaro, makakwanisa here kutaurirana nevamwewo imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Tanga tichitokurukura naetinya rechitungwiza kansela musinda nyoka nhasi kwangu nemitini nastakeholder senge deputy makusenana vataura kuti nyaya yedhemu chaiyo kuti ivako iko zvino hakuri kudiwa mari, hapana mari ende uye zvekare tinofanira kumekashuwa kana kutaura nevanotimirira vari kupariamendi kuti vapushewo nyaya iyoyo ikoko kuti isusiwo semapoka akazvimirira takaita makampeni tikanyora mapetisheni tikaenda kukoti taiko tikahwina kuti mvura iuye mumapombi kawanikwa kuti dhemu raifomba zvekasa hapana chiri kubuda.
Vanga vari nhengo yesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Diana Kuvhea vachitaura naMavelas Muhlanganyawe weStudio 7 vari kuchitungwiza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurukidza mwero vechikwata cheIslamic State vanoti ndivo vakabhomba Pentecostal Church muguta reKasindi kuCongo nemusi wesvondo vakauraya vanhu 11. Mauto ekuUganda aenda munzvimbo iyi kunobatsira kuchengetedza runyararo. Nepenyuro yeFox News inoti mamwe mauto zana kubva kuUkraine akasvika muAmerica nezuro kuOklahoma Fort Sill kuti adzidziswe kushandisa zvombo zvemhando yePatriot. Zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga zvakadai zvichapiwa Ukraine neGermany.
Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vanoti vanowirirana negwaro rakaburitswa muna zvita nebhanga guru repasi rose reWorld Bank iro riri kuti Zimbabwe ndiyo iri kutungamira munyika dzepasi rose pakuve nemitengo yezvekudya iri pamusoro-soro. Gwaro reWorld Bank iri iro rakaburitswa muna zvita gore rapera rinoisa Zimbabwe pachinzvimbo chekutanga chenyika gumi dzine mitengo yechikafu iri pamusoro-soro pasi rose. Zimbabwe ine zvikamu mazana matatu nemakumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 321%, ichiteverwa neLebanon iyo ine zvikamu mazana maviri nezvitatu kubva muzana kana kuti 203%, kuchizouya Venezuela iyo ine zvikamu zana nemakumi mashanu nezvisere kubva muzana kana kuti 158%. Imwe nyanzvi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mumwaka wekurima wapera, mitengo yakakwirisisa.
Gore rapera sezvamunoziva nyika takava nedrought, agriculture production yedu yanga yakaderera zvakanyanya tichienzanisa negore rapera paseri. Saka izvozvo zvakaita kuti mitengo yekudya munyika inge ichikwira. Saka zvaparurwa newe World Bank izvi zvokutaura kuti Zimbabwe ndo ine highest food inflation zvingori maringe nezviri kuparurwa neweZimbabwe National Statistics Agency inowe ndo inotipa mainflation figure. Makaona official annual inflation rate yedu ye 243.8% ndiyo zvakare the highest in the world.
Munyori mukuru nerimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanoti kukwira kwemitengo yezvokudya kuri kutaurwa nebhanga repasi rose uku kwagara kuchichemwa nevashandi sezvo variwo vari kuomerwa neupenyu zvakanyanya.
Gwaro reWorld Bank iro riri kutaura kuti zvinhu zvaita World hazvichakontroreka riri kutaura zvechokwadi. Uyewo vashandi iye zvino vasvika patingati tekupedzisirisa maererano nekuzvisunga uye nekuzvishingisa kuti varambe vachiraramisa mhuri dzavo, varambe vachienda mumabasa. Ishomanene NEC dzakanegoshieta mari ingadarike iyo pa $600, $300 yatinoti nyangwe dai ikazokonvetwa equivalent to bank rate ishomanana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanotsanangura kuti zvii zvinotariswa nebhanga parinobuda negwaro iri.
Zvinenge zvichireva izvo kuti mitengo yechikafu kuZimbabwe iri kukwira chaizvo nenguva pfupi pfupi pasina kuti vanhu vanenge vambofema zvakare, zvichireva kuti upenyu hwavanhu vomuZimbabwe huri kuoma zuva nezuva. Vanenge vachitarisa iwo atinoti mabasic food prices anosanganisira hupfu, anosanganisira zvana chingwa, izvi vovona kuti zviri kukwira zvakanyanya kudarika dzimwe nyika dzose dzepasi rose. Saka kukwira ikoko kuomeserwa kune chiita vanhu vomuZimbabwe.
Vanongorora zveupfumi vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kune vamwe vari kutoti kukwira kwemitengo yechikafu munyika kana kuti food inflation kuri pamusoro kudarika zvakaburitswa neWorld Bank. Izvi
food inflation kukwira kwemitengo yezvese maringe nekudya iwo 300% kutaurwa hero Professor Steve Hanke vari kutoti aiwa inotova 400%.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
kuti tinge tichipedza dambudziko renzara munyika raita kuti mitengo yekudya ikwire, tinofanira kuisa mari mukugadzirwa kwemadhamu, then tinofanira kuisawo mari zvakare mukusimbaradzwa kwenyaya yeirrigation munyika, nekuti pasina irrigation zvinoreva kuti ikonomi yedu inongoramba iri vulnerable kumaclimate induced shocks.
World Bank inoti kukwira kwemitengo yechikafu yenyika yoga yoga kuri mugwaro rayo iri kwakanangana neongororo yakaitwa kubva muna Nyamavhuvhu kusvika muna Mbudzi wegore rapera. Rwanda ndeimwe yenyika dzemuAfrica dziri mugungano renyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa mupasi rose kana kuti food inflation yakakwirisisa. Chirongwa chedu chelive talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurohwa kuri kuitwa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwa yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Magweta emudunhu reSadic oshora Zimbabwe nekwa anoti kungunyikidza vanopikisa. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaElias Mudzuri votarisana nekudzingwa mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ane kuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.